tell them say tipsy, my bandit. Got you booked and you're national. My bandit. Mufunge henyu. Vanoti love is a beautiful thing. Boba vati futi love, don't cause the thing. I see in, baby in. Ndine weakness, I can't do something. Ndine problem, yekpera. Baby wangu ndine problem, ndine problem. Ukandiramba ndokuchemera. Kana ndika kutadzira usandichite. Beta kukadzirisa nakuti zviite. Nekuti unondiuraya, unondiuraya nestress. Mukuva usese ndipinde.